tinouya ne team ye the best young scientist for Zimbabwe. In 1972, best young scientists from all over the world, vanouya kunoko, to compete for over $4 million in scholarships, my cash awards, my internship. Among my opportunities, any big event, Atlanta, Georgia.
Munofunga kuti Zimbabwe ichabuda sei pachirongwa ichi?
Kutasira kuhwina chaizvo. Vana vakashanda zvakanyanya maproject avo. Ma big projects ane potential to change things. And their passion, we hope kuti vanohwina chaizvo some of the grand awards. Pane category ma awards, you know, special awards. So my special awards, my organizations, ano ita go through my abstract and my projects. Pa group redu three projects zagato identify for special awards vagato ito ma interviews nezuru. So ite sign yekuti kuno kwanza kubimwa chaizvo.
Vanenge vakunda pa chitiko ichi vanowana chi?
The first prize is $75,000. Then pane two, my second. Running at my 50,000. Then kweita ma 10,000. Akawanda ma 5,000. Akawanda 2,500. Akawanda nima 1,000. Because vanopa first place, second place, third place, and fourth place. Sakanduma at not my grand awards. Zishabuda mun judging irikitwa nasi. But my special awards are not for nima organization and university. So I'm not going to have my scholarship. So we have these top universities. I know we have no. Because that was actually the top STEM talent in the world. Yakaungana pana. Sakavano we are actually pika vamwe. Vachito wapa ma scholarship. Sakavamwa yes. Vamwana wana ma scholarship. Vamwacha wana cash. Ma cash awards.
Mangwe ma projects are kuitkwa ne. Vazidze ya wakapa kukumbabu nda hapa.
Ndwa nangwa wada wata wala ace. Ne wata are super. But gangu wata wale one. Yemu skana. Karugu shandisa tanga. You know ma rizi haya tanga. Zikumu shazi ya. Sakavu shtora tanga izu zote. O gazira e bio fuel. Arakaona kuti zvinokwanisa kuproducer ethanol iri nani kupfuura yatinoita nenzimbe iyai. Saka iyi project ine potential chaizvo chaizvo.
Musikana wendiani wekuchikoro chipi?
Anonzi Memory Vungo wekuDominican Convent.
Program yenyu inopera rini?
Saka ma awards pano anoitwa musi weThursday manheru. Ma special awards then musi weFriday kwoitwa from a grand awards. Saka zvinopera around 11:30. Takauya pakasiyana rimwe group rakazosvika musi Sunday and vanhu vari kufara zvisingaiti. This year no biggest group also rataya naro delegation. No tine vana 11. Zvinonakidza nekuti dzimwe nyika dziri developed chaizvo chaizvo takatovakunda pamanumbers. So we can actually say tinokwanisa kupinda mutop 10 yenyika dzine vana vakawanda this time. Because the USA inenge ine vakawandisa because ma every state inenge ine ma teams vana vakawanda vasvika 15 or 20 chaiwo. But ma internationals yeah tinori mutop 10 yenyika dzakawanda vana vakawanda vane ma super projects. The other thing chiri kunakidza gore rino inyaya yekuti National Geographic iri kuita documentary. Saka vari kufokasa on zvakanyanya on us, so everyday vari kutitera. Ndosaka mamusingakwanisi kunyanya kutikwanise kutaura nekuti patirongosvika pavenyu vari kubvatanga kutotitera vachiona vana vachiseta up ma event ma preparation patinomboita ma sessions ekuti vaprepare for judging.
Saka pari zvino vana vamakauya nawo vari kubva kuzvikoro zvipi nezvipi?
Saka tine Queen Elizabeth High School, Zitarapi High School, St. George's College, Peterhouse, Dominican Convent, Harare, ne Oakwood,